manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhura anhasi uri musi wemugovera kukadzi 27, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Reichoto, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kuumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere checovid-19. Hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hatikwanisi kunge tichiongorora mumwe nomumwe, uyezve munongoziva kuti matesiki edu agara hatina kani akakwana munyika.
Hurumende inoti haikwanise kuongorora vanhu vose vari kuda kubayiwa nhomba vasati vabayiwa nhomba iyi, sezvinokurudzirwa nevakagadzira nhomba yeCovid-19 iri kushandiswa munyika.
Pane vamwe vanotevedzera vatungamiri kuti kana mutungamiri ari kubayiwa it means it's okay, kana asiri kubayiwa it means there's a problem. Saka vamunangagwa number one, I think vanofanira kunge vari kutsanangurira vanhu kuti nhomba inobatsira chinyi. You leader by example.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzirwa kuti vabayiwe nhomba veruzhinji vachiona senzira yekuti vanhu vakawanda vave nechivimbo nenhomba iri kubayiwa munyika.
Zhinji dzacho dzakanga dzichiwira vatape nhau neava vanoshanda mukutapwa kwenhau dzakanga dzichibva kune mapurisa, ndo ainyanya zvikurusa kunge ari pamberi pekukanganisa kodzero dzevatapi ava nevanoshanda mu pepetwa kwadzo nhau.
Sangano remisa Zimbabwe rinoburitsa gwaro rinoratidza kuti mapurisa ndiwo ari pamberi mukushungurudza vatori venhau. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti harikwanise kuongorora vanhu vose vari kuda kubayiwa nhomba vasati vabayiwa nhomba iyi, sezvinokurudzirwa nevakagadzira nhomba yeCovid-19 iri kushandiswa munyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatore venhau nezuro, mukuru webazi rezveutano mudunhu reMashonaland and West Dr. Gift Masocha vakati havakwanise kuongorora sezvo vasina zvikwanisiro zvinokwanira munhu wese ari kuda kubayiwa nhomba.
Hatikwanisi kunge tichiongorora mumwe nomumwe, uyezve munongoziva kuti matesiki edu agara hatina kani akakwana munyika.
Dr. Masocha vakati chimwe chikonzero ndechekuti nguva yekubayiwa nhomba inozowandisa zvakanyanya sezvo zvichitora maawa maviri kana kudarika munhu akamirira zvabuda muongororo inenge yaitwa iyi.
Hongu tichitaura kuti nawo zvokutesisa maantigen tests anogona kunge achiitwa kwatisimukatarisa unogona kuwana maresults ako mushure memaawa maviri. So imagine wakangomirira maresults iwaya kuti abude kusupayo nevanhu vanenge varipo vakawanda hazvizonyatsobuda zvakanaka.
Dr. Masocha vakati munhu akamborwara nechirwere checovid-19 anogona kubayiwa nhomba sezvo paine mukana wekuti anogona kurwara nechirwere ichi zvakare. Nyanzvi yezveutano uye vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti hurumende yakatadza kare kuti iongorore vanhu, nokudaro vakada kuzviita chirongwa chekubaya nhomba chinodzokera kumashure.
Tikati hurumende ngaitange testa vanhu COVID-19 vasatabaiwa nhomba ye COVID-19 hapana chinobuda. Programu yacho yese ingatofe. Hurumende yagara iri kutadza kutesta vanhu vanorwara vatestida kuti vatestiwe isu. Kusoti titi munhu wese anobaiwa nhomba atestiwe hazvibudi.
Dr. Madzorera vanoti hurumende inofanirwa kukurudzira vanhu vari kuda kubaiwa nhomba kuti vataure chokwadi kuti vane utano hwakasimba here kana kuti kwete.
Kurudziro yedu ndeyekuti izvo munhu wese anobaiwa nhomba ngaameke shuwa kuti iye ane utano hwakanaka panguva iyoyo. Haana fiva, haasunzwa musoro, muviri wake hausi wiki, haana mabayo, haasi kuzarirwa and so forth. Haana masymptoms eCOVID-19. Kana munhu achingori right asina masymptoms, ngaabaiwa hake nhomba. Handioni chakaipa, hapana umbowo kuti pane chakaipa chinoitika. Ndo mutemo watagara tichishandisa nyange pakubaiwa kwenhomba kwevana vadiki.
Dunhu reMashonaland West iro rakapiwa majekiseni enhomba anosvika zviuru gumi nechimwe chete rabaya vanhu chiuru chimwe chete nezana nemakumi masere nevasere kana kuti 1188 mumazuva mashanu kusvika nezuro. Munyika yose vanhu zviuru gumi nezviviri nemazana mashanu nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 12579 vakanga vabayiwa nhomba iyi mukupera kwezuva ranezuro. Chirwere ichi chakauraya vanhu vashanu nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika yose pachiuru nemazana mana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 1463. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vava zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemakumi mana nevana kana kuti 36,044 zvitevera kubatwa kwevanhu makumi mashanu nechirwere ichi nezuro. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Imwe nyanzvi munyaya dzeutano inoti zvakakosha kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabudewo pachena vachibaiwa nhomba yeCOVID-19 senzira yekukurudzira veruzhinji kuti vave nechivimbo nenhomba yakagadzirwa kuChina iyi. Izvi zvinotevera kubayiwa kwenhomba iyi kwemazuva mashanu kwevashandi vemuzvipatara vachinzi vanhu havasi kuenda neuwandu hwavo hunotarisirwa apo nyika yakatarisana nedenda reCOVID-19. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu zviuru gumi nezviviri nemazana mashanu nemakumi manomwe nevapfumbamwe 12579 vainge vabayiwa nhomba mukupera kwezuva ranezuro zvichitariswa vanhu vabayiwa kubva pakatanga chirongwa ichi. Dr. Simbiso Ranga avo vanoshandira mudunhu reNorth Carolina kuno kuAmerica vanoti panogona kunge paine zvikonzero zviri kupa kuti vanhu vasapinde muchirongwa ichi. Dr. Ranga vanoti zvakakosha kuti pave nedzidziso yakadzama kuitira kuti vanhu vave nechivimbo nenhomba iyi, uye vaMnangagwa vanofanirwa kunge vari pamberi mukubayiwa nhomba iyi kuitira kuti nyika ive nechivimbo nezviri kuitika pari zvino. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuhurumende kuti sei vaMnangagwa vasati vabayiwa kusvika pari zvino, uye kuti sei vasiri pavamwe vevanhu vekutanga vakabayiwa nhomba iyi sezviri kuitika kune dzimwe nyika. Asi vachitaura vari kuNyamandlovu nemusi weChina, vaMnangagwa vakati ivo nedare ravo remakurukota vachabayiwa nhomba iyi mumasvondo maviri anotevera. VaMnangagwa vachabayiwa mushure mekunge gurukota rezveutano vaKostantino Chiwenga vaita munhu wekutanga kubayiwa nhomba iyi svondo rapera nemusi weChina. Ngatinzwei Dr. Ranga vachitsanangura.
Ndinotaura Mr. Choto ndechekuti nhomba kuti ibayiwe vanhu veutano is a good start. But manje vanhu veutano tisu tinoferefeta kuti tione kuti nhomba yatiri kubayiwa iyi tine inonzi tingati tinogutsikana nayo here kana kuti we have confidence munhomba iyi kana muvaccine iyi. Saka I know muZimbabwe there has been a lot of talk about whether it's efficacious enough, especially against the South African variant. So I'm sure machiremba akati one day anenge ari kutarisa izvozvo nana mukoti. Poita zvenyaya yekuti there's still a lot of my conspiracy theories about the vaccination in general, particularly nyaya ye COVID-19, and it seems like kuti ne social media is there's a lot of information going around about what's true, what's not true. And chimwe chandinotarisira ndechekuti iyo hurumende ma efforts ari kuita ekuti vanhu vanzwisise nezve vaccination yaitwa iyi. Ndinofunga kuti they should be ramped up a lot more in terms of kuwane transparency kuti vanhu vanzwisise kuti nhomba iyi inobatsira chii, inokwanisa kukonzeresa maproblems akaita sei, and kuti mastudies akaitwa akamira sei, and zvatiri kutarisira pamberi ndezvipi. Because ndirikunzwa vanhu vari kuti tiri kutorwa ropa, ropa riri kutorerwei, tiri kuitwa maguinea pigs here and things like that. So those are things that I think government inofanira kutsanangurira vanhu kana vari kuita nezvekubayiwa kwevanhu.
Munoona here kubuda pachena kwemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vachibayiwa nhomba iyi kuchibetsera kuti veruzhinji vange vachiva nechivimbo chekuti vabayiwe nhomba sezvakaitikawo muno muAmerica apo vaBiden vakabuda pachena semunhu ari mukutungamira nyika achibayiwa nhomba veruzhinji vachiona. Munoona vaMnangagwa vakaita izvi zvingabetsere here kuti uwandu hwevanhu vemuZimbabwe vanenge vachida kunobayiwa nhomba hunge huchikwira?
Ndinoona zvichibatsira chose vachotova, nekuti tikaona vatungamiri vari kudaro like vana vaBiden, vana vaHarris, koita even vana Mike Pence vari kubva munomu vanga varivo mavice president vabva kuita vice president muAmerica vachibayiwa, zvinobatsira because pane vamwe vanoteedzera vatungamiri, you know, kuti kana mutungamiri ari kubayiwa it means it's okay, kana asiri kubayiwa it means there's a problem. Saka vaMnangagwa number one, I think panofanira kunge vari kutsanangurira vanhu kuti nhomba inobatsira chinyi, ivo leader by example. Sezvakaitwa navachi wenga, I know vakabayiwa svondo rapfuura iro.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Sindiso Ranga vachitaura vari parunhare vari kuNorth Carolina kuno kuAmerica. Sangano Remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, kana kuti Misa Zimbabwe, rinoti vatori venhau vakashungurudzwa zvakanyanya muna 2020, zvichienzaniswa na 2019. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Izvi zviri muongororo inobudiswa nesangano iri kamwe chete pagore, 2020 State of Media Report. Mukuru weMisa Zimbabwe vatavan moyo vati gwaro ravakabudisa nezuro rinoratidza kuti mugore ra2020 vatori venhau nenhau dzemufananidzo vanosvika makumi mashanu nevaviri vakashungurudzwa zvichienzanisa nemakumi maviri nevanomwe vakashungurudzwa muna 2019.
Mugore ra2019 takawana vatapenhau vakavhiringidzwa kana kumbunyikidzwa vaisvika 27. Izvi zvinoratidza kuti kwira kana kusvika ku52, zvinova zvinopa kugunun'unisa kukurusa uyezve zvinopa kutyisa nekugedageda kwemeno.
Vamoyo vatiwo zvinovashamisa kuti hapana kana munhu mumwe chete akashungurudza vatori venhau akasungwa nemapurisa kunyange hazvo nyaya idzi dzakamhan'arwa zviri pamutemo.
Njodzi idzi dzizhinji dzacho dzakange dzichiwira vatapi venhau neavo vanoshanda mukutapwa kwenhau, dzakanga dzichibva kune mapurisa. Ndoainyanya zvikurusa kunge ari pamberi pekukanganisa kodzero dzevatapi ava nevanoshanda mukupepetwa kwadzo nhau.
Mumwe mutori wenhau Thomas Maduku akarohwa gore rapera ari pamusangano waiye wakokerwa nemutungamiriri weZinasu vatakudzwa ngadziwore pedyo nekambani yeImbala Car Rentals. Maduku atiwo kunyange akamhan'ara kumapurisa kurohwa kwake hapana atasungwa kusvika pari zvino.
Zvinotaurwa neMisa chokwadi nekuti ine Misa umwe wevanhu vakasangana nedambudziko rekuatapa mukati megore ra2020 ndakatorerwa mukajeti chagwa ndashandisa kurekodha. Handisa kuna ibusere kuhanisa ndawana kuti akatorwa wacho ari kuti ndomuona kuti uye ndakaisa police report hakuna nhasi handisa ndanzwa kupolisi kuti vari kuti vane zvavamboita kana vane progress yamboitwa here kuti vakwanise kusunga munhu akati atsaka kana kuti ukwanisa kuwana mudziyo wamwe anokatorerwa.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havasati vaona kana kuverenga gwaro rakabudiswa neMisa Zimbabwe, vakati vachariongorora nemuvhuro kana vadzokera kubasa. Gurukota rezvekuburiswa kumashoko, amai Monica Mutsvangwa vati ofisi yavo yanga isati yaona gwaro remisa Zimbabwe iri. Amai Mutsvangwa vati bazi ravo rakazvipira kugadzirisa zvichemo zvevatori venhau pamwe nekuzviendesa mberi. Vati segurukota rezvekuburiswa kumashoko vakatogadzirisa nyaya yekuti vatori venhau nekwese vashandi vakakosha vanoshanda zvakasununguka kunyange hazvo nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Kunyange hazvo gwaro remisa Zimbabwe riri kubata nyaya dzakaitika gore rapera, gore rino riri kuonawo vatori venhau vachishungurudzwa pamwe nekusungwa. Mwedzi wapera, mutori wenhau Hope Uchingono akasungwa achipomerwa mhosva yekutumira mashoko emanyepo paTwitter, ukuwo Michael Magoronga akasungwa kukwekwe mwedzi wapera achinzi aishanda zvisiri pamutemo sezvaiva asina kadhi ra 2021. Vatori venhau vaviri vekumasvingo, Godfrey Mutimba naTonderai Saharo vakambonyikidzwa nemapurisa pamushagashe training center vakarambidzwa muswa 24 kukadzi kutora nhau dzechirongwa chekubayiwa kwenhomba yeCOVID-19. Dezuro, mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights, vakumira emafunda vakambochengetedzwa nemapurisa kwemaawa matatu vachipomerwa mhosva yekushandisa kadhi rakapera nguva yaro vakazoregedzwa mushure mekunge magweta ava apindira. Vatori venhau vakawanda vanoti uyu munongedzo wekuti zvinhu zvicharamba zvakaoma kwavari gore rino apo vanenge vachiita basa ravo. Sangano reReporters Without Borders rinoti Zimbabwe iri panhamba yezana nemakumaviri nenhanhatu panyika zana nemakumasere pasi rose dzisingabati zvakanaka vatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Jasuka nguwe kutini botari sasa itika kune dzimwe nyika. Chikwata cheTaliban naAmerica zvakanyorerana chibvumirano cherunyararo musi wa29 kukadzi gore rapera, asi mushure megore rimwe chete hazvina kujeka kana mauto emuAmerica achabuda muAfghanistan. Pasi pechibvumirano chakaitwa mushure memakore makumi maviri muAfghanistan mine hondo inotyisa, America yakabvuma kuti ichabvisa mauto ayo ose muAfghanistan musi wa1 Chivabvu 2021 asati adarika. Asi vari kuziva zviri kuitika vanoti chibvumirano ichi chava parumana nzombe. Imba yemutori wenhau weRadio France International Musa Kaka yakapiswa nemusi wechina mumhirizhonga iri kuitika muNiger mushure mesarudzo dzakaitwa munyika iyi. Kaka nemhuri yake vanonzi havana kukuvara, asi imba yavo yakaparadzwa zvakanyanya nemoto uyu. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muCanada ari kuita iye mabasa ekubatsira madzimai kumusha uyezve madzimai pasi rose vanoda kuwana mabasa epamusoro.
Zita rangu ndanzi Lindsay Machona Mainzansi, ndinokunu ku Edmonton, Alberta, Canada. Basa rangu ndine organization na ndinotungamirira kuno inonzi Expand Hope. Tinovaka zvikoro munzvimbo dzakasiyana siyana pasi rose kunenge kusina zvikoro kuitira kuti vana vawane pekudzidzira pakanaka. Rimwe basa rangu randinoisa zvakare ndiri mindset and leadership coach. Ndinoshanda nemadzimai vanotungamira maorganizations akasiyana siyana nevamwewo zvakare vanenge vachida kuti vadzidzire kuti vopinda sei mumapositions ekutungamira. Saka ndinoshanda navo kuti vadzidze macommunication skills, my networking skills, nekuti ivo vaite vanhu vanokwanisa kuve vatungamiri vakanaka.
Pane mabasa amuri kuita here ekubatsira vamwe kumusha kuZimbabwe?
Kazhinji ndinowanzobatsirana neorganization iri kuZimbabwe inodila nemapads, masanitary pads. Basa rangu ndirekuti ndino taura nema organizations wa rukuno Canada vano gadzira mapens aya atinoti anogona kuwachwa kushandiswa shakare ma reusable pens aya saka ndiwa ndino tumira ku Zimbabwe o distribute kwa muma prisons takambono distributa ku ma prisons tikazono distributa shakare mune ma camps ari mu Zimbabwe for vana vechisikana saka ndo project yadinoita iyo ye ma reusable sanitary pads
pari zvino manga muri kutaura kuti munoshanda nemadzimai vanenge vari kuda kuwana mabasa epamusoro zvinofamba sei izvi
unoziva kuti dambudziko rekuti hatina vatungamiriri vakawanda vechidzimai idambudziko riri pasi rose hurumende zhinji nemakampani mazhinji vanobvumirana nemaonero ekuti vanhukadzi tine maskills manatural skills nematural talents atinawo ekuti tikange tapinda mumapositions ekuti tiri kutungamira tinokwanisa kuita madecisions akanakira vanhu vose saka naizvozvo chinangwa changu ndechekuti ndibatsire madzimai vari kuona kuti vane contribution yavanokwanisa kuita mumaorganizations kana vapinda mumapositions ari influential asi dzimwe nguva havana maskills iwawo kana kuti havana yatingati self confidence ne self belief ekuti vakanga vapinda mumapositions iwayo vanokwanisa kuita mabasa iwayo saka ndinoshanda nemadzimai aya kutarisa kuti chii what is standing in their way kuti vasasvike pavari kuda kunosvika saka tinoaddressa zvinhu izvozvo kazhinji kacho mafungiro avanoita about themselves identity yavo kuti ndivanani and vanokwanisa kuitei because kazhinji kana pfungwa dzako dzakavharika about who you are zvinonetsa kuti ukwanise kuita anything saka kazhinji madzimai anoya kwandiri madzimai ari kuti ndiri kuda kunosvika pakati asi ndiri kufila kuti pane chimwe chinhu chiri kundidzosera mumashure saka totishanda tese kuona kuti zvii zviri munzira tozvibvisa kuitira kuti madzimai vawane nzira yakanaka yekuti vanopinda mumapositions eutungamiri
takatarisa nguva ino yeCOVID-19 mungati pane zvinetswa here zviri kusangana nemadzimai panguva iyo nyika dzakawanda dzichiri dzakavharwa
zvinetswa zviripo zvizhinji chaizvo chinetswa chikuru kuru chatiri kunyanyonzwa ndechekuti there's been an increase panyaya yeviolence against madzimai muZimbabwe nekuti kana vanhu mavharirana apa magara zvinhu zvisina kumira mushomo siri kunyatsowirirana kunzwanana zvakanaka zvinopa mukana wokuti kusawirirana ikoko kusimukire futi vakadziwo pedzira vakurohwa nekuiswa zvakasiyana siyana saka madzimai mazhinji vabuda mudzimba kuenda kumashelters kunotsvaga kwekupotera saka iroro ndoo dambudziko rekutanga rimwe dambudziko raitika nderekuti nekuvharwa kwaitwa makampani marestaurants zvikoro zvimwe zvakasiyana siyana madzimai vamwe havasisina mabasa saka mari yashoma mukushayikwa kwemari chikafu chinoita chishoma zvimwe zvinhu zvinodiwa pakurarama zvinoita zvishoma saka madzimai vari panguva yekutambudzika havasi madzimai vega kunyange varume nevana asi sisi tiri kutaura edu zvemadzimai tinoona kuti impact yedambudziko ratinaro iri inonyanya kuwandira pavanhukadzi nekuti even chero pasina nyaya yekuti COVID-19 upenyu hwemunhukadzi hwakangooma saka izvi zvinotowedzera pane matambudziko agara aripo kudhara
vanenge vachida kunzwa nepamusoro pemamwe mabasa amuri kuita vanokubata ipapi
ndine website yandinayo www.lindsaymcmahon.com ndiripo zvakare paInstagram paFacebook nepaLinkedIn napaine madzimai vari kuda kutaura neni nezvenyaya dzekuti vopinda sei mumapositions eutungamiri
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
iko zvino tochipinda muchirongwa tinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives
Gamchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezve chirongwa chekuvhara makomba emumigwagwa kana kuti mapothole chiri kukokerwa nemumwe wechidiki mukoma Alex Gakanje Vebato re Zanu PF chirongwa chavari kuti Volunteer Troops for Sustainable Development chirongwa ichi chiri kutanga mangwana musi wa28 kukadzi uye vari kuti chicharamba chichienda mberi tinogamuchira here mufaro muchirongwa chedu mukoma Alex
ndinokutendai zvikuru nekundi hosta ndinokutendai iye ndinotenda vateri ndinoda kukwazisai muzita Jesu amen
Vagakanje, mungatiudza pamusoro pechirongwa chenyu chekuvhara makomba emumigwagwa kuti chakamira sei?
tikatarisa chimiro chamumigwagwa yedu tiri kungokurudzira vechidiki kuti umwe neumwe paari tarisa gomba riri mugwagwa rinonzi pothole muchirungu uvhare gomba iroro atisi kuungana mune munhu kwaari vari kuchiredzi vari kugweru vari kupi nekupi ngativharei makomba ari mumigwagwa yedu
aseka basa ramuri kuda kukurudzira vechidiki kuti vaite iri vagakanje ibasa remakanzuru sei mafunga kupindira
tinonzwisisa kuti ibasa rekanzuru asi chimiro chamumugwagwa chashata zvekuti hazvichadi kanzuru yega nekuti ari kukanganiswa nemapotho aya haisi kanzuru chisi vanhu kana mukatarisa mukuru wenyika chaiya akasvika pakudeclare kuti nyaya yemigwagwa yedu yanational disaster kunzi yanational disaster zvinongoreva bedzi kuti yatova responsibility yemunhu umwe neumwe kuti aite basa iri nguva yatinomirira kanzuru migwagwa iri kuita wese kukanzuru kwacho hakuna chiri kuuya kubva ikoko suspension dzedzimotikari dziri kufa zvatinenge tichiita ndezvekuti umwe neumwe achaitira kumba kwake saka umwe neumwe mukatarisa munzvimbo maanogara anotoziva kuti pakati pane gomba riripo ndoratiri kuti vhara iroro wotumira mufananidzo wokuti pangu ndaita hatisi kuungana
tinoona kuti pakuvhara makomba emumigwagwa panoda zvikwanisiro zvakaita sematombo jecha nesimende ivo vanenge vachishandisa chii
mumigwagwa mune vamwe vana vechidiki vagara vari kuzviita movapa mari yamunenge muinayo yekungotenda basa ravari kuita vachishandisa zvidhinha vachishandisa marabhos ipapo pacho pavanovhara nemarabhos nezvidhinha mukapatarisa panenge pachitofambika saka ndozvatiri kune vechidiki mamwe makomba acho aakutonyura munhu ngatitsvagei marabhos ngatitsvagei zvidhinha tivhare makomba iwayo
chirongwa ichi tiri kuona chiri kutanga mangwana musi wa28 kukadzi chinenge chiri chezuva rimwe chete here kana kuti chirongwa chamatotanga chichienda mberi
ichi chirongwa ichiri kutanga musi wa28 kukadzi hachisi kuperera ipapo isu sevechidiki tichashandisa zvatinazvo kuvhara makomba zvatinoziva kuti zvinogona kutibatsira tiri kutarisira kuti ingave hurumende kunyange nemaprivate companies vachazouyawo vachibatsira chinangwa chiri ndechekudzidzisa vagari kuti ngative responsible nekugadzirisa nharaunda yedu kuno umwe munhu anokambani kana inogadzira migwagwa asi haagone kugadzira mugwagwa wemuraini maanogara anomirira kuti iuye setenda kuti agadzire mugwagwa iwoyo kuno umwe munhu ane mari inokwanisa kugadzira chero paipi yemvura yaputika asi haakwanise kuzviita nekuti pfungwa yacho haisi mavari saka chirongwa chataa kuti hurumende iri yoga haisi yatingatarisira kuti iite mabasa ese aya nekuti hurumende simba rayo riri muvanhu hurumende tisu vanhu saka ngatitorei basa tiite tizvigadzirire isu pachedu kuti tifambe mugwagwa yakanaka simba iroro ranga richishandiswa nevechidiki kumhirizhonga nekuita ratidziro dzisiri pamutemo ngatichiriitei pakuratidzira against mapotholes nekuavhara avhara pothole rake otora mufananidzo wake oisa pastatus otora mufananidzo wake oisa paprofile picture oisa pafacebook oisa patwitter oisa kuinstagram otora kavhidhiyo kake muchaona kuti musi wesunday manheru social media yese masaisai anenge akazara nemifananidzo yevana vezimbabwe vanechione kuvaka nyika yavo zvisina matongerwo enyika mukati
aiwa tinotenda vagakanje kuwana nguva yekutaura nesu onekai vateerere
aiwa tinotenda mukoma chandinongokurudzira kuvagari nevanhu vose ndechekuti kusvipa kuramba uchisvipa hakupedze hwema chauri kusvipa chacho chanhuhwa chitore uchifushire wapedza hwema umwe neumwe paanogara ngaaone kuti anatsa nzvimbo yake
manga makateerera kuna vaalex gakanje vanove vechidiki vebato rezanu pf vari kutungamira chirongwa chekuvhara makomba emumigwagwa kana kuti mapothole icho chiri kutanga mangwana anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
sezvo nguva yadi yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi hurumende inoti haikwanise kuongorora vanhu vose vari kuda kubayiwa nhomba vasati vabayiwa nhomba iyi sezvinokurudzirwa nekambani yakagadzira nhomba yecovid-19 iri kushandiswa munyika mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vokurudzirwa kuti vabayiwe nhomba veruzhinji vachiona senzira yekuti vanhu vakawanda vave nechivimbo nenhomba iri kubayiwa vanhu munyika sangano remisa zimbabwe rinoburitsa gwaro rinoratidza kuti mapurisa ndiwo ari pamberi mukushungurudza vatori venhau tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana Kana mchida utitumira samba mboja, zitumire iku studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakanganwe kugara makapfeka mamask nguva dzose uye kugeza maoko enyu kuitira kuti agare akachena. Murano zvakanaka vatsigiri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Ray Choto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 27 kuNhlolanja 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi izifundi zenhlanganiso yezinaso ezibotshwe izolo eHarare ziphiwe imvumo yokubhadala imali yesibambiso eyebail ukuthi zikhululwe. Sizakuzwa esiphathelane leCOVID-19 nohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yevaccine eyokwenqabela leli gcikwane.
Unye abakukhulumileyo ke bona abanikazi bemithileyo ukuthi laba bantu abangabe be-uncontrolled ithukela OBP labo singabahlali. So ukuthi sibone ukuthi konke khonokho ku-right yini. Okumuntu sayicheki iphiya.
Umnumzana Rafael Khumalo, omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele engumzelikazi wesibili, uthi ubukhosi besizwe sikamthwakazi sobuvuselelwe.
Umbiko ke oyiwo omqoka engiletha kusizwe sikamthwakazi ukuthi umbuso lo obabusayo owamashona awulalungelo lokubabusa. Balilizwe elizimele lodwa, njalo uNkulunkulu sebaphile inkosi yabo.
Sonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo umsakazo. Inhlanganiso yamagqwetha elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi izifundi zenhlanganiso yezinaso ezibotshwe izolo eHarare ezivaliswa uMnumzana Thapiwa Nashe Chirika lo nkosazana Nancy Nenge ziphiwe imvumo yokubhadala imali yesibambiso yebail ukuthi zikhululwe lanxa abatshutshisi bebesenqaba lokho. Izifundi lezi zibotshwe izolo edale likamantshi ndawonye lomunye wazo umnumzana Liam Kanenka. Zisekela isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Makhomborero Haruzeveshi owabotshwayo. Bakhangelelwe ukumiswa njalo emthethwandaba kamantshi ekupheleni kwenyanga ezayo. Ngesikhathi abantu behlatshwa ijekiseni yokuvikela igcikwane leCOVID-19, ezinye izakhamizi zemaphandleni zithi zifuna isiqiniseko sokuthi iyasebenza ngempela zingakahlatshwa. UAlbert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi emaphandleni lokhu lingakholwa ukuthi igciwane le-coronavirus liyaphila njalo liyabulala. Zisithi azikaboni umuntu ophethwe ngumkhuhlane we-COVID-19 lapho esihlala khona, kungakho kazisozo zagijimela ukuyahlatshwa zingakaboni ukuthi ijekiseni le iyaphilisa na. Umnumzana Goodop Ndlovu isakhamuzi seKafusi Manonga eGwanda South uthi udaba lwe-coronavirus luyamphica ngoba engakazi abona umuntu ophethwe yileli gciwane.
I-corona kunje, hayi lathi siyadideka ngoba ukhona wangakithi wazibophelayo egoli kodwa uthe ezofika ngapha sakwazi simanga ngoba wayesegoqelwe ngamasolotepu kanjalo ukuthi hayi ubulewe yi-corona kodwa thina silobufakazi bokuthi uzibophele. Mina kulokho ngiyakwala lokho kwe-corona, ngingakayiboni emehlweni ami. Into enjalo angikwazi ukuyihlaba ngoba ngingathi ngiyelapha okanye ngingathi ngivikela into engingayibonanga. Angifikeli into engakayiboni.
Amazwi akhathekelwe ngumnumzana Velaphi Malikhwa owesitsha phazi kwenduna uNhlamba othi lawo ozamelela abanye beqale behlabe phambilini ngokuthi athathe isinqumo.
Hayi, mina le Jackson angeke ngiyithathe le.
ngoba ngiyeke ukwazi ukubona iJackson inawo umkhuhlane lo owayina umkhuhlane. Lokho sokwaziwa ngumlimi ukubona lo mkhuhlane uzafika ebantwini bonke unababa abantu obakhethayo.
Umnumzana Timothy Nato isakhamuzi semagedleni eGwanda North uthi yena ukholwa ngokubona.
Mina sibili ngisalinde ukuthi ngibone ukuthi abanye abantu bayahamba yini njalo ukuthi bazaphila ngemva kwakhona lokhu ukuhlatshwa kwevaccine yakhona. Singakaboni ukuthi iyasebenza sizikhangelele ngamehlo ethu. Hayi, mina angiboni sibili ukuthi ngingahamba.
Abongi labe zemvikela baqale ukuhlatshwa ngomvulo kuleviki belokuthikaza ngoba inani lalaba sebehlatshiwe liphansi. Ukukhangelela ukuthi kuhlatshwe abantu abazinkulungwane lamakhulu amahlanu kuhlandela ukuqala ezansi emandebeleni. Sixoxelwa unkosikazi Joyce Panda ngolwesithathu ongumqondisi wabonke ezansi emandebeleni obike ukuthi sebehlaba abantu abangamakhulu amathathu kulesi sabelo selokhu lolu hlelo luqalile.
Abantu esesibahlabile so far esesihlabe abantu abangedlula 300 but kunzima ukuthi ngithi inamba yami iyanele na ngoba abanye ama-teams ethu asemakhaya. Information yakhona nxa ibethuthi ingabambi kuhle besingayitholi. Sizosikhangelela ukuthi ukuphela kwe-exercise mhla ka 3 March ama-figures ethu esiyabe sesilawo yiwo azabe seqondile.
Uphinde wathi okunye okudale ukuthi leli nani libe phansi ukuthi liJackson ayihlatshwa yiloba ngubani.
Nalayo i-vaccine ila izinqubo zayo ezithiwoyo ukuthi abangabe benalo mkhuhlane kumbe lowo bengahlatshwa. So sikhangela abantu abarethu ukudla leminye imithi unye abakukhulumileyo ke bona abanikazi bemithileyo ukuthi laba abantu abangabe be-uncontrolled ithukela o-BP laba singabahlabi. So ukuthi sibone ukuthi konke khonokho ku-right yini okumuntu siyayi-check i-BP yakhe.
Umphathi ntambo obona ngezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Abednego Ncube ukhuthaze uzulu ukuthi ahlatshwe liJackson ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus lapho yethekele esibhedlela esikhulu seGwanda esiyahlola ukuthi lolu hlelo luhamba njani. EleZimbabwe lisebenzisa iJackson esuka kwele China ehlobo le-Sinopharm vaccine. Abantu abafika phose inkulungwane lamakhulu amahlanu 1463 sebebulele igciwane le-coronavirus kuleli selokhu laqhomukayo. Ngombimbitho nakenye ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Silokhu sikudaba lwe-COVID-19 umongameli Joe Biden weMelika ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe namhla kulandela ukuvunyelwa lidale lephalamende le-House of Representatives eMelika ukusetshenziswa kwemali efika i-$1.9 trillion ukuqhuba inhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Biden ukhangelelwe ukucubungula lolu daba olwe-American Rescue Plan engakasuki esigodlweni se-White House esiya edolobheni le-Delaware. Amalunga akhe awebandla lama-Democrats yiwo avotele ngobuningi lolu hlelo oluphikiswa ngelama-Republicans athi imali le iningi kakhulu. Ingxenye yemali le iphiwa imoli abamabhizimusi labanye ukuze ivuselele umnotho welizwe. Inkokheli zakwaBulawayo leMathebeleland futhi zithakazelela ezithi yikuzimisela kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthuthukisa inhlelo zamanzi kulezi ndawo kulandela ukuphawula kwakhe lezi nhlelo eNyamandlovu. Intatheli zindaba yethu Ezra Chisa Sibanda obekulo umbuthano usethulela lolu daba.
Umongameli Mnangagwa ujele uZulu kunumbuthano ukuthi iJackson bangayesabi ngoba ibulali njengokuthiwo ngabantu bezixoxela emakhasini okuzilibazisa awe-social media. Uthe isibonelo ngumsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga okunye njalo umphathi ntambo wezempilakahle owahlatshwa ngeviki ephelileyo njalo olokhu eziphilele.
The vice president of the party, vice president of the republic, is the first Jeff. He's still here when I'm
ubonge uhulumende weChina osengezele izipho zama donations zakhe e vaccine ulandela azithumela ngeviki epelileyo.
And the people of China, government of China, don't follow China.
Umongameli Mnangagwa uthembise uZulu ngobulawayo ukuthi uthuko lwamanzi soluzaphela ngoba aza kuba yitakalaka agcwale yonke indawo ukuthi zathunqa ngemva kwesikhatshana esibuyayo.
The commencement of work.
Umsebenzi wokudonsa impompi engamakhilomitha angu-245 usuka kugwayi Shangani ukhalile njalo kukhangelelwe ukuphela ngoDisemba ka-2022.
Umnumzana Richard Moyo, umphathintambo obona ngokuthuthukiswa kwesabelo seMathelani North, ujabule kakhulu ngohlelo lwegwayi Shangani Dam.
Sinasithanda ukubonga kakhulu kakhulu upresident ubaba uMnangagwa ngoba idaba lolo lwegwayi Shangani Dam, le pipeline esuka egwayi Shangani siza kobulawayo kwakhulunywa ngabo-1912. But nge-new dispensation kababa uMnangagwa nanku izinto seziqalisile ukwenzakala. Sibonile i-groundbreaking ye-pipeline, about 245 kilometer i-pipeline yabisuka egwayi Shangani izweni ukuncedisa amanzi kobulawayo.
Unkosazana Judith Ncube, umphathintambo obona ngokuthuthukisa kwesabelo sakobulawayo, ubonga amanzi azanceda izakhamuzi zakobulawayo ezihlezi zikhala ngamanzi.
Silokuthaba okumangalisayo ukuthi at least i-20 megaliters zemizi ziyabe zithontela zingenisa kobulawayo izakhamizi zizuza amanzi. It makes it a big difference. Sithanda ukubonga kakhulu ngalokho okwenzakeleyo.
Usodolobho kobulawayo uCouncillor Solomon Mguni layo bekhona kulomcimbi wokuvula kwezibhorane njalo ugcizelela amanzi kamancube.
Thina njengabaphathi bedolobho lakobulawayo uhlelo lwe-Epping Forest kanye lwe-Rochester Farm Aquifer Project enyama yendlovu luphutshile. Kutsho ukuthi Epping Forest sokwengezelelwe esingathi 10 megaliters zamanzi azobuya kobulawayo, kanye lase-Rochester Farm kutsho ukuthi ke sokule 20 megaliters combined ezizabuya kobulawayo.
Izakhamizi zijabule kakhulu kuhlelo lwamanzi.
Mina nguSamantha Ndlovu, asijabulile indaba yamanzi leyo yasuka eZambezi sengathi ngahlale khona. Leso sithele nzima kakhulu kobulawayo.
Anesibanda, thanda ukubonga indaba yamanzi lapho esifikile kithenyama endlovu. Sizathola ukulima nje lathi njengabantu abatsha ebesesikhathele ukuba ngabolova.
Mina ngu-Eleni Sibanda, thanda ukubonga indaba yamanzi. Amanzi sekhona, lathi sikhona ukuthi sikwanise ukuthola amanzi eduzane, amanzi ayimpilo.
Uhlelo lokudonsa amanzi isuka kuZambezi siya kobulawayo olamathibeleni Zambezi Water Project lwaqala ngomnyaka ka-1912. Kodwa ohulumende abedlulayo abaliphushisanga. Umongameli Mnangagwa uthe uzakuba umkhokheli wokuqala ukulufeza lolu hlelo ngezenzo kungamazwi. Abantu bathelini bathole amanzi ahlanzekileyo ngomnyaka ozayo. Ngimele Studio 7 inyama yendlovu, igaba ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Umnumzana Raphael Khumalo, omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele, umzulikazi wesibili, uthi ubukhosi besizwe sikamthwakazi sobuvuselelwe, ngakho kufanele abantu bekhumbule ukuthi ababuswa nguhulumende weZimbabwe kodwa yinkosi. Uthi uhulumende kalamvumo yokubusa lindawo, yikho ephethe abantu balesi isigaba ngochuku, njalo imvumo le kumele ayithole enkosini. Asizweni ingxoxo esiqhubelaye.
Sawubona dadewethu Mamhlanga, nombiko ke oyiwo omqoka engiletha kusizwe sikamthwakazi ikuthi kabakwazi kusukela namhlanje ukuthi umbuso lo obabusayo owamashona awulalungelo lokubabusa. Kabakho ngokomthetho ngaphansi kwawo, balilizwe elizimele lodwa, njalo uNkulunkulu sebaphile inkosi yabo. Akusadingeki ukuthi babe lokhu bephila ubugqili. Abantu bagcwele iganga lonke leli lani lisemazweni khonale ngenxa yabona laba bantu. Kodwa uNkulunkulu sekulungisile ngobukhona bami. Ngitsho ukuthi engqondweni zabo kabaqale ukutshintsha baphume phakathi kobugqili. Enkulumeni zabo, ekwenzeni kwabo, kabatshintshe. Nxa sebetshintshile, ngikhona mina njengomkhokheli wabo, sengikhona ukuze sibonisane indlela. Ngiyayazi mina njalo ngiyamazi okhokhela leyo ndlela, ukuze kungabi yinto eyokuthi ngikhuluma ngedwa njengoJohn umbhaphathizi kodwa sibe sonke isizwe simanyane yikho lokho okumqoka ukuthi engqondweni zabo bangaze bazibona futhi bengaphansi kwahulumende wasemashoneni ayisibo bakibo ililizwe elitshiyeneyo kwenziwa lokho abakuthandayo khona ngale akumelanga kusengele ngapha ayisiyonto yokulwa yindaba eliqiniso
isizwe sakomthawakazi sikwamukela njani njengenkosi siyalalela le imbiko oyethulayo
abantu bakomthawakazi bayalalela kakhulu futhi nxa singabuyela ngo-2017 ngoJulay sasimeme umhlangano eLarch City Hall isithu hall yagcwala phansi laphezulu laphandle singazanga simemezele emaradiyweni lakubo TV singazanga sithole izindlela zokufinyelela amaphepha babuya bazibuyela bazagcwala sasesibika futhi ukuthi mhlaka 12 September inkosi iyabe igcotshwa kumbe sethulwa isigcotshiwe ngomnyaka ofanayo eTradefair babuya baba baningi kakhulu amapolisa eZimbabwe babaxotsha bagijimisa baphenduka babuya baba baningi okokuthi imibiko esayithola emapholiseni abayibo ababelokhu bekhona sebexotsha abantu bathi bona abantu labana babengafika i-50,000 yibo ababesitshela njalo phakathi kwendaba yona leyo sekuvuka umsindo abantu baveze ukuthi bayayizwa inkosi yabo ngoba ngangena phakathi kwabo ngabathulisa ngathi kabahlale phansi bathi wathalala indawana yonke bebaningi bekhuzana ukuthi thulani inkosi nansi sikhuluma amapolisa basebehlulekile bangilalela bachayisa baye emakhaya sengibacelile bayalalela ngiyakwazi
sesikhangela lona udaba lobukhosi induna lezizwe yavuma yini ukusebenza lani okokuthi sizabona kungilangxaki ukuthi zilalele konke okuchiwoyo
amandla enduna asenkosini kuyikho lanamhlanje uzababona abanengi inkosi yabo nguye umnangagwa benza intando yabo intando kamnangagwa lanxa bengayifuni ngoba izinduna ngokwesiko lethu zimi zimele inkosi phakathi kwamaviyo lemizi inkosi eyayizibeke khona ukuze abantu benkosi baphathwe kuhle khona ngale lokhu inkosi ekufunela abantu labantu abakufunela inkosi kwakusetshenzwa izi zinduna lezi isizwe sivikeleke so azila mandla azo wodwa ukuthi zizenzele lokhu zone zikufunayo yikho yena ngikhuluma ngokuthi nxa inkosi sikhona sekumele kukhanye ukuthi inkosi sikhona kuzo lezi zinduna akusoze kube lengxaki ngoba izinduna ezingayifuniyo inkosi ukuthi zisebenzelayo azibanjwa ngamandla kodwa isizwe inkosi iyabeka izinduna lezo ezifuna ukusebenza lenkosi ingeza ke imelele abantu isizwe sihlupheka ngoba ukuthwala lobuduna akuhambi ngaleyo ndlela because of the issues of victimization angisoze ngibalethe ngenxa yokuthi bangahlukuluzwa kodwa nxa sekufikile isikhathi bazavela bayakhanya abanengi ngiyazi ukuthi babanjwe yikwesaba yikho ngibabekezelele kuze kufike manje ngiyazi ukuthi ingqondo yabo kayikho lapho ukukhanya sengathi khona ilapha lapho esikhona sonke ngoba akula muntu ongafuni ukuthi isizwe lesi sibuyele ngaphandle komuntu ongazalwa lapho ngiyabonga mhla
lowo ngumnumzana Rafael Khumalo omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele umzelekazi wesibili sixoxelaye ekobulawayo asenelisanga ukukhuluma lohulumende kumbe amapholisa ukuze sizwe umbono wabo ngalolu daba
lingali tshona njani zolukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lowesendo lakwamsilikazi umnumzana Abel Khumalo
okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga Chris ngiyabonga ngokungena ehlelweni
ungasipha imbono yakho ngodaba lolu olokuthi abantu abavela esigabeni samaNdebele ngabantu banye bathiwa ngamaNdebele ungasichazela nje khona
wonke umuntu obuya esigabeni semaNdebeleni sibizwa ukuthiwa ngamaNdebele abantu ababuya eBinga amaNambia amatonga bese sibuya ngapha kubo Plumtree abafowethu besikhalangeni siye ngale kubo ntaba zinduna kulamaXhosa siye ngale kubo lwagwelo kulamaNdebele sibuye ngapha kubo Gwanda kulabeSuthu sibuye ngale kubo Zezani siye eBidbridge ngale kunamaVenda sonke sibizwa ngento esingayithi ngesilungu yiumbrella sonke siba ngaphansi kweumbrella okuthiwa singamaNdebele irregardless ukuthi sikhuluma endimi ezihlukileyo sibizwa kuthiwa singamaNdebele. Inkosi uMzilikazi yathi buya lapha yathi fika lapha eRosen kumthwakazi esithi Zimbabwe yafika yahlanganisa izizwe ezihlukileyo yazibiza ngokuthi singamaNdebele.
Ngokubona kwakho kuyini okubangela ukuthi kube labanye abesindebeleni abazithi bona yibo amaNdebele oqotho?
Okubangela lokho ukuthi abanye bazibone ngathi bangcono kunabanye abantu yikuswela ufundiso olubalulekileyo empilweni zethu nemvelaphi yethu ukuthi kusize ukuthiwe singamaNdebele kwasukela kuphi. So mina njengesizukulwane sikaMzilikazi ngithanda ukubona isizwe sakithi sibambene, singamakhalanga, singamaNambia, singamaTonga, singamaXhosa, singabeSuthu, singamaVenda, sibambene ngegama elokuthi singamaNdebele. So laba abazithi bangcono kunabanye abantu asibafuni, njalo asiku accept thina esiNdebeleni. Kukho sibo kaMzilikazi obashiywa nguMzilikazi, ngoba uMzilikazi ngesilungu singathi was a unifier, wabambanisa izizwe eziningi, wasibiza ngokuthi singamaNdebele. So ayekho ongcono kunomunye umuntu. Uma ngibona umuntu obuya ePlumtree wesikhalangeni ngibona iNdebele, mangibona umuntu obuya eBinga ngibona iNdebele, ngibona umuntu obuya eBinga okhuluma isiNambia ngibona iNdebele, mangibona umVenda ngibona iNdebele. So ayekho umuntu ongcono kunomunye umuntu, noma ungaze ube nesibongo esinjani, singabantu banye, singabantu bakaMzilikazi, singumthwakazi omuhle.
Bakhona abakhuluma ulimi lwesiShona abazalelwa koBulawayo, bona ke ungathi ngobani njengoba abanye bakhona labo babevele bekhuluma sona isiNdebele?
Abakhuluma isiShona abazalelwe koBulawayo kumbe eMathebelele, ndasikazi sibabandlulule, sibabona njengabafowethu ngoba bakhuluma ulimi lwethu. So angeke sibabandlulule, njengoba inkosi uMzilikazi ingazange bandlulule muntu yabambanisa izizwe ezihlukile. So sibathatha njengefamily yethu. As long umuntu ekhuluma ulimi lwakithi si-understandana, sithanani ishukela, sithanani isawudo, singabantu banye. Vele thina randa ubukhosi bukaMzilikazi asange sabandlululana. Inkinga nje yisitha esesingenile kithi thina ebantwini besiNdebeleni ukuthi sesibandlululana, sesibizana ngamakhalanga, sesibizana ngamaTonga, sesibizana ngamaVenda. Ikanti-ke ayisiyo i-objective yashiywa inkosi uMzilikazi.
Okokugcina, ungavalelisa uZulu?
Ngiyavalelisa ngisithi vuka Mthwakazi, vuka Mthwakazi, asibambaneni, siyimbumba, siye phambili, singavumeli sitha. Ngiyabonga.
Lo-ke ngumnumzana Abel Khumalo ebesixoxela uhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Dande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lila.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo Councillor Sinikiwe Mujanja, oka Ward 10 eNtumbane, ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle ekhansili yakoBulawayo.
Ngini kakhulu obaba kabasayina kusuka kwejisa lapha bakwejisa khona basakwazi ukuthi omama yibo kakhulu abajayele ukuya e-church. So abantu abaningi isinto esiningi sebetshona behleli endaweni eyi-one, so kubonakala ama-mistakes and abantu kabasela any source of income, ikakhulu bona laba abanjani abazisebenzayo abasakwanisi lokuthi bebhadale ama-rent abo, abasakwanisi lokuthi lokuthi bathengele abantwana ukudla ezindlini abasakwanisi lokuthi bazinakekele bona ngokwabo ngoba even ukudlala abantwana kabasayensi ukuthi bebe bedlala ngesikhathi ende angithi lezimfeni abantu kathi sakusahanjelwana njengezihlobo so ku-affecte ngingathi phose izinto eziningi impilo nje yabantu nje isuke yasiphambaniseka kakhulu khulu kabanzinga eliqansile kakhulu lona lele le-GBV liqansile kakhulu ngokumangalisayo.
Sesikhuluma ngayo i-GBV le udlakela ezindlini bayabuya yini abantu kini okhansila liyakubona senzakala.
I-challenge ekhona yikuthi omama abaningi bayabuya bezowithdrawa ama-cases aba babe bewaripotile. Lokho sikusho ngoba umuntu engaya reporta nxa esewithdraw i-case amapholisa kabasavunyela ukuthi bebakhomishineli sebephenduka back to us ama-councillor sesinjani sesibakhomishineli affidavit ukuthi usewithdraw i-case. So yikho okunye okusenza sinanzelele sibone ukuthi i-gender based violence injani izinga langikhona lokhu ekhethe liqansa kakhulu obaba labo bakhona abachaywayo abahlukunyezwayo ezindlini la behlukunyezwa ngomama.
Sinanzelela ukuthi amanzi akasilele labantwana sebetshona behlezi ezindlini kumele bedle. Ungathi ngumthwalo kamama lo kumbe hayi wonke umuntu nje uyabelana lo mthwalo?
Ya, engingakutsho ukuthi wonke umuntu uyabelana lo mthwalo kodwa umama nguye othwele nzima kakhulu. Singakhangela even indaba yona leyi eyamanzi sikhuluma ngayo ayikaphelisisi uhlupho lwamanzi ukuthi soluphelisisile. Umama uzavuka ekuseni kumele elayinele amanzi, uzalayinele amanzi from ekuseni ibhawuza ingxenye ziyefika ngo-4 ntambama lokhu esemanzini. The next thing uyaphenduka endlini kumele apheke, kumele awashe, ufake umsika phandle wamatamatisi unjani. And omama bengabantu vele abavele bona badalula ukuthi yibo abanakekela imuli zabo kakhulu. Uzathola ukuthi umama uzithwele umama ulomntwana ngapha kumele akhanyele konke. So umumo wangikhona kawukho fair kakhulu ebantwini abangomama. Even abantwana a girl child nginanzelele kathesi ukuthi even elokitshini lapho engikhona abantwana abancane maybe from between the age of 14 to 20 or 22 izinga lokuzithwala liqansile kakhulu because abantwana kabasayi esikolo. They spend most of their time bemelele amabhawuza besiye ezikotshweni besiye emthonjeni and okuyenza ukuthi babe exposed kakhulu ezintweni ezingalunganga ngoba kabaswela lutho lokwenza. The only thing asebelayo ngeyokuthi batshone bachithe isikhathi belabafana, abanye bechitha isikhathi belabantu abadala abangakwanisi ukuba ngomalume wabo kumbe ngobaba babo. Ngoba sikhanyelele endabeni yokuthi even ama-youth centers avaliwe akula enye into engabalibazisi lensango ama-drug abuse into ezinjalo nje. Abantwana sebebevaba exposed kakhulu ezintweni ezinto ezinjengazona lezo ikakhulu a girl child.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sinikiwe Mutanda over Ward 10 eNtombane njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle ekhansili yakoBulawayo. Ngesizwe umculo kaZintsha Ziyamluma ecula esegole.
Oh,
ezipheta ezalamuhla ngesikhangele ebezikhokhela. Umnumzana Rafael Khumalo, omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele engumzelikazi wesibili, uthi ubukhosi besizwe samthwakazo sobuvuselele. Ngakho kufanele abantu kanye lezinduna bekhumbule ukuthi ababuswa nguhulumende weZimbabwe. Sizigqiba lapha-ke uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.